A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, March 18th, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the cyclone that has hit Zimbabwe after devastating Mozambique and Malawi.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077. And as usual, we call you back. And the number again, 001-202-619-2077.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandewele.com.
89 people have lost their lives in eastern Zimbabwe, where hundreds are still missing.
The cyclone named Idai, or Lavas in the Shona language, made landfall in Chimanimani on Thursday night, leaving in its wake a trail of death and destruction. Mudslides are also affecting scores of villagers.
School children have also been on the receiving end of the cyclone. Let's watch this AFP video of the destruction of the tropical cyclone. Unfortunately, we will be giving you the video later, Junga.
But as the waters recede and rescue efforts pick up pace, questions about the country's disaster preparedness are emerging.
These questions are arising from the fact that in Malawi and Mozambique, where the cyclone first hit, there were few deaths, but the affected areas were larger than in Zimbabwe, where more people died from a smaller area.
Critics argue that Zimbabwe had more time to prepare after the cyclone hit Mozambique and was poised to strike Zimbabwe.
The response by President Mnangagwa, who flew out of the country on the eve of the cyclone's landfall, is also being questioned by some.
South Africa has pledged to help its neighbors as the United Nations also mobilizes the world to lend a helping hand.
MDC leader Nelson Chamisa today led a party delegation to Chimanimani, Tanganda and Chipinge to assess the situation firsthand. Let's hear what he had to say about the trip.
The situation is quite catastrophic and very devastating. We have seen a serious destruction of property, loss of lives, people's houses have just collapsed and are destroyed. Bridges, road infrastructure is totally decimated. So it's really a national disaster of serious proportions and devastating magnitude. And as far as we're concerned, this is the sort of thing that gives us a wake-up call to say we should not be caught napping, just like we were caught napping at battlefields there when we had people who could not be rescued for days. We have seen this situation again. So we need to have better disaster preparedness mechanisms, early warning systems in place, but also more importantly to have the state being mobilized, marshaled and energized to respond to fundamental issues that affect and are hazardous to life.
We understand that some of these areas are inaccessible. Which areas did you manage to visit?
Well, yes, we went to Wengezi as we were trying to get to Neziwa. We couldn't because of the bridge that has collapsed. We also went to Nyanyazi when we tried to assess the situation. And, of course, visiting the mortuary to observe the situation there.
That was MDC leader Nelson Chamisa speaking with my co-host earlier on the line from Chimanimani.
So to join the show, just call us and we'll give you a call back. And also remember that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndewele.
President Emmerson Mnangagwa has announced just a few minutes ago that he is going to visit the devastated areas tomorrow. And so let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, 201-202-619-2077 and we'll call you right back.
Ongu Chris nevatereri nevatariri paneno nguwa wari kupinda mchirongwa chedu nyika iri pakuchema tarasikirwa nevanhu vanosvika makumi masere nevapfumbamwe 89 vashaya kunewo vanodarika zana vari kunzi havasikuzivikana kunzi varipi asi hurumende iri kuitawo zvairi kuita kuti inge ichibatsirana nevana veZimbabwe vari kubatsira pane ino nguva takanzwa vana vechikoro vanga vakavharirwa kune chimwe chikoro kwemazuva nenyaya yekuti kwanga kusingasvikiki nzira dzakawanda sezvamanzwa muzvirongwa zviri zvatachiita nzira dzakawanda dzaparadzwa chiri kunyanyochemwa nevanhu inyaya yekuti vanoda rubatsiro rwezvekudya mvura yekunwa musakanganwa kuti vanodawo mvura yekunwa yakachena nekuti pari zvino hapana nzizi kana matsime anganzi ane mvura yakachena nekuparadzwa kwakaitwa nzvimbo saka rimwe dambudziko rinogona kuzotarisirwa zvakare rinofanira kudzivirirwa remanyoka vanhu vachiwaniswa mvura yekunwa yakachena mishonga zvokufuka nezvokupfeka ndo zviripo zviri kudiwa izvinezvi kuti vanhu vanga vachibatsirwa mudambudziko recyclone idai raparadza chimanimani raparadza chipinge raparadza kumasvingo kwatonzwa kuti kune vanhu vatatu vafa kusvika pane ino nguva raparadzawo manga matunhu kunyange kusati kwanzwikwa kuti kune vashaya here asi minda yaparadzwa dzimba dziri kuparadzwa ndo dambudziko rakatarisana nezimbabwe rakatarisanawo nemozambique nemalawi vamwe vari kuti mumozambique nemalawi nzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo irori dzakatokura pane nzvimbo dzaparadzwa muzimbabwe asi huwandu hwevanhu vafa munyika idzodzo huri pasi nekuti nyika idzodzo dzakagadzirira vamwe vari kuti hurumende inofanira kunge yanga isina kugadzirira zvakakwana nekuti kungozivisa vanhu kuti kuchauya mvura handi kugadzirira vamwe vari kuti paifanira kubva patongoudzwa vanhu vari munzvimbo dzaizikanwa kuti dzicharohwa nedutu mupengo vobviswa voiswa kune imwe nzvimbo yakasununguka vamwe vari kuti tainzi kwirai munzvimbo dzakaenda pamusoro asi ndo maizoondomoka zvakare ivhu inonzi landfall iye mudslides vanhu vachi tsimbirirwa zvakare nematombo nevhu zvinenge zvichibva mumakomo mavanga vakwira muyemu saka idambudziko ranga riri amai vatsva kumusana mwana atsva kudumbu rabata nyika Chris
yebo chonga siyaliyamukela zulukandaba lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwezulu lwesiphepho elitshaye kakhulu esigabeni seManicaland sizwa kuthiwa ke sekulabantu abangamachumi ayisificamunwemunye i-89 asebesitshile njalo kulabanye abangaziwayo ukuthi bangaphi ngemva kokuba izulu lelo elilesiphepho esiqinileyo kakhulu lidilize indawo eziningi izindlu zidilikile amabholoho athathwa ngamanzi imigwaqo ayihambeki lapha kuludaka njalo sizwa kuthiwa bakhona abanye abathethwe ngamanzi bezama ukuthi bacaphe imifula esigcwele yikho ke sixoxa ngakho lamhlanje sizwa njalo abanye besola uhulumende kunye lomongameli Emmerson Mnangagwa owasuka ngosuku kuzavuka kule zulu lona leli esiya emazweni awe United Arab Emirates abantu bathe kati vele wayezaya khonale yena esazi ukubana kuzasala kusiba lengozi enje na hayi ngumbuzo esizawuthiyela lina balaleli lisitshela ukuthi lina likubona njani konke lokhu njalo siyabona ukubana lamhlanje umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uvakatshele khonale wayazibonela ngamehlo akhe ye limzwile phambilini kohlelo lapha esitshela akubonileyo uthi yena ufikela lapho okufakwa khona izidumbu emamosari kwade kungela mandla kagetsi lokunye okunjalo hayi kukhanya kulusizi kakhulu endaweni zakhona yikho asikuzwileyo kuye yena umongameli webandla le-MDC kusasa sizezwa ukubana umongameli yena u-Emmerson Mnangagwa uzabonani yesi ke sezwa ukubana bakhona abantwana bezikolo abanye abazame ubaleka kodwa kube nzima nje bagcina sebephenduka lapho kade bezama ukuyacatsha kona njalo bakhona abanye abadilikelwe yizindlu zokufundela kunenge okwenzakeleyo khona le esigabeni seManicaland lasemaswingo sizwa kuthiwa kona beselifinyelele ke izulu leli lachaya sibili kuze kwadilika enye indlu ebhikida kwafake abantwana ababili jonga
ndizo zvochaizvo manzwa Chris achitsanangura zvasanganikwa navachamisa pavashanya kuenda kuManicaland vakwanisa kupinda muchimani mani nemuchipinge vari kutiwo vasvika pachipatara pakachengeterwa mitumbi yevakafa vari kuti dambudziko riripo nderekuti hapana magetsi saka mochari haina magetsi zvaakuita kuti mitumbi itange kuratidza kuti haichisina kumira zvakanaka kunewo kumasvingo kune imba yakapwanyika vana vakarara makafa vana vaviri vakaurayiwa mutsaona iyoyo tichange tichingonzwawo kune nzvimbo dzakasiyana siyana kuti zvii zvamuri kuwana muchitipawo maupdates pano pachirongwa iye zvino zvi tine vanonzi mukoma Freeman Chari chizvarwa chezimbabwe chiri muno muamerica ndemumwe wevanhu vari kubatsira nekuunganidza zvikwanisiro zvingatumirwa kumusha kuti zvinge zvichishandiswa saka tavakumbira kwenguva diki diki kuti vange vachiuya pano pachirongwa tichingonzwawo kwavari mukoma Freeman Chari makadii
Aiwa takasimba makadini nini?
Aiwa tiri wapenyu tinotenda kuti makwanisa kusiya zvamaa muchiita kuti mumbouyewo pachirongwa.
Aiwa ndizvozvo.
Mungatiudzawo kuti zvii zvamuri kuita zvasvika kuti kukokei muye pachirongwa pano.
Yeah, so munongoziva nenyaya yetsaona yatawirwa nayo munyika takangoonawo sevanhu kuti kune zvakawanda zviri kuitika kuri kunzi kwadhirika tonzwa kuti vamwe vari kugara mumakomo hakuna chikafu you know itsaona iyi yangoita kuti tifunge kuti zvii zvatingaitawo sevamwe vari muno mudiaspora kubatsira vari kumusha ndopandakataurawo nevamwe vakasiyana siyana akati hai no ngativhurei GoFundMe yekuti tikande mari toitakanzwa tikanzwa kuti tichikanda imomo then toshanda nevamwe vari kuZimbabwe kuti vachikwanisa kunotenga zvati zvakaita kunge manonperishable goods chikafu chisingaorechiya nemablankets nenhumbi kana tikakwanisa nemvura nekuti mvura ndochimwe chinhu chiri kunzi chiri kushayika nekuti iriko yakasviba saka ni takabva tavhura GoFundMe ya chinangwa chedu chaiva chekuti tisvike pa $10,000 asi vanhu vakakurumidza kukanda mari yacho takakurumidza kusvika pa $10,000 saka tabva takwidza kuti tisvike pa $20,000 iyi zvino ende zviri kurakidza zvekare kuti taakutoda kutosvika ipapo
ndekufunga mukatibatsira henyu kungotsananguravo zvimwe chete nechirungu mukoma achari
okay yeah so you know there's been a tragedy that has befallen us in Zimbabwe especially on the eastern side that is Chimanimani and Chipinge and so as people in the diaspora we just came together and you know after seeing the efforts of other people on the ground in the country who were you know trying to figure out how they could help the people that have been affected in those areas. And so we decided to open a GoFundMe and ask other people to donate in there. And there's been a great response. People have been, has been responding positively across the whole world. Some Zimbabweans and some, just people who have been touched. Our goal initially was $10,000, but we managed to reach that goal in less than in a day, actually. And we have increased that goal to $20,000. We are about to reach that goal, and we are keeping on asking and encouraging people to donate because that money is going to go directly to the people and help with non-perishable food, water, blankets, and if possible, tents.
Chris.
Yeah, thank you so much, Mr. Chari, for coming to the show.
Thank you so much. I appreciate it.
Yes, Mr. Chari, this cyclone was named Idai. Are you seeing any love from the people? Because it appears like, this has been across the board, I mean, the help that is being given out. Would you say it's coming from everyone, despite, I mean, regardless of which party?
Yes, I would say so. You know, what I can tell you is that most probably our country needed something like this for people to realize that we are in this together. I have seen people from both the political parties, you know, sharing, retweeting, encouraging people to donate. You know, when people donate, they don't put their political affiliation, but I can tell you from the sense that I get that people are not worried about which party is doing what. People are more worried about whether the people who have been affected are going to get the help that they need.
Mm-hmm. Yeah, so there have been suggestions from some people, like you are pointing out, that this disaster has united the nations. But it appears the unity is below, is down there, not at the top. Would you say you would have loved, like everyone else, to see maybe Mr. Chamisa and President Mnangagwa going together to assess the situation? What do you think?
Yeah, so the challenge that we have in our country is that we tend to politicize everything, and there seems to be a calculation in everything that we do, that is especially at the top level. So my hope is that Chamisa and Mnangagwa are going to show leadership, because, you know, these people were voted, they received so many votes from people we had hope in both of them. The unfortunate part about our politics in Zimbabwe is that, you know, it's winners take all, and at this point the president is Emmerson Mnangagwa. But these people are leaders of the people. They need to show that they are united at the top, because the people who are affected at this point, you know, they are from both parties. This cyclone did not care whether you are MDC or you are ZANU-PF.
Mm-hmm. Yes, thank you so much, Mr. Chari. Please do stay on the line. We know you are busy, but we have a caller, and we'll come back to you maybe for a short, a couple of minutes.
Yes, sir. Tine muteereri parunare makadi.
Titori makadi o baba.
Ndiani avo.
Ndiko gumisa icharamba.
Mukoma gumisa icharamba. Muri kufona muri kupi?
Ndiri muno muHarare.
Harare, aiwa ndizvo zvo. Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukurai.
Tinyaya mukurukura yakanaka chose, but tingotiwo dai hurumende iri kunonokerawo kubatsirawo vanhu, bhozi hurumende yakaonawo dambudziko recycling kuti pane richauya kwemabhiza akati, but yakanonoka chita sekubatsirawo vanhu, dai yakakasikawo kubatsirawo vanhu.
Asi tiri kunzwa kuti iri kubatsira vanhu, mukoma, zvii zvamungatarisira kunze kwezvairi kuita izvozvo?
Tiritoti dai kune vakauyirwa nedambudziko iriva, vanofanira kutogavhumendi ifanira kuvavakisirawo dzimba, kana kutovabvisawo kwavanga vari ko, nokuti saikoni inogona kubva futi ikoko kwakavirwa kuti nedambudziko recovid. Saka vanofanira kutovabvisa kwavavakirawo kumwe ino nzvimbo dzinenge dzakati simukirei.
Ndizvozvo. But mambotarisa here kuona kuti nzvimbo dzakati simukirei dzacho ndo dzimwe dzenzvimbo dziri kutoafektwa, dziri kuondomoka, makomo ari kuondomoka nezvimwe zvakadaro?
Kunde dzakati simukirei ndo dziri kuafekta zvaizvo, but pane dzimwe nzvimbo dzekuti kunotokana kuti especially muri mumarikowa muwa bemumadhizi marikowa bhozi ndomumwe futi mukonzeraki dambudziko imomo.
Thank you so much, mukoma gumisai, tinotenda.
Tatenda baba.
Thank you so much. Tine mumwe muteereri, tina mukoma Richard mupfupi parunare. Makadii mukoma Richard?
Munofara here baba?
Aiwa, tiri wapenyu. Muri kufona muri kupi?
Ndiri kufona ndiri kuBotswana.
Botswana, nyaya dambudziko rawira nyika iro, tipei tinzwe pfungwa dzenyu.
dai rinini rinoti dai hurumende yakakasikawo kumira mira vamwana vangadai vakakasikawo beritsirwa asaimunzvesvikopo kubva zvisinda bati ringava riri dambudziko kana kuti demonstration inomhanya mhanya kuda kubloka inechitadza kumhanya mhanya kumira pane matambudziko akaita sendisesi yakaitika kuchimanimani izvozvi ndandichitaura nevamwana vanga vari kuchimanimani nekoko vanga vari kuti titori pasitaka hatisati tavana hope.
Saka zvamungatarisira zvino kuti hainzwa kuti kumahelikopta kwainzi kwaakuine mhute yekuti wanga usingaone kuti inofamba sei iyo helikopta maitoisa njodzi zvakare then migwagwa haisi kufambika zvokuti hurumende haina zvaingaita
zvekuona kwangu iwo iyo hurumende pataiya ifanira kuona kuti iita sei haipaimbotadza kuwara nguva diki diki yekuti ma yekuti ine herikopta yaikwanisa uno asiza ichiona kuti tozvifambisa sei wezi tikatarisa vanhu varunzi vari kufa varuramba zviruramba zvichikokwira hazvi kudzika kana kuti zvapera hazvisi kudaro apawo president vakabuda munyika vachisiya munyika ine disaster zvakadai.
Aiwa, vakadzoka futi kuti vange vari pamwe chete nevana vavo
kuti kudaro
yeah.
Tinotenda kana vakadzoka tinotenda but dambudziko iri rarira dai tinotochemera dai dzimwe nyikawo dzatibetsera sanga kuno kuBotswana ti isusu tirikutounganidza zvinhu zvekuti tiende tinobetserewo saka tasana hende mablangeti tirikutounganidzawo mazimbabwe raari muBotswana.
Aiwa, muri kuita basa rakanaka kwazvo mukoma. Munogona rimwe ririmi here kunzwa kwashona?
Ndogona shona chete.
Aiwa, maita basa. Thank you so much.
Tinotenda baba.
Aiwa, tinotenda. That was mukoma Richard Mupfupi calling from Botswana. He says that the government should have acted earlier than what it did. And he went on to say if it was a demonstration, it would have acted promptly to deal with the demonstrators. But this time it's taking long. And also they are trying to help by raising funds. They are fundraising for cash, for clothes and food in Botswana to help those affected. That's Mkoma Richard. And Mkoma Gumisai said the same thing, that the government is taking long in making sure that those people and areas are serviced and accessible. But I just saw Minister of Transport, Minister of Transport, Honorable Joe Bigimatiza, he tweeted, he said, with Honorable Shiri, Acting Defense Minister, assessing and coming up with contingency measures to address the damage caused by Cyclone Idai in Chimanimani today, bulldozers and caterpillars are already at work in the area. Hanzi zvakutoshanda makatapira nemabulldozer kuedza kuti migwagwa inge ichifambika. Saka hurumende iri kuita matano, hairi kuita zvinganonoka nokuti kazhinji teichida kuti bva zvangoita kunga zvakaitika nezuro chai, asi matano ari kutorwa. Chris.
Yes, chonga silomlaleli lapha uSibasa Chuma, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba, ndichona njani?
Hayi, sichonile. Ufone ungapi ba?
Vatesese Harare lapho.
Okay, yeah, Harare. Ungasiphathisa ngohlelo lwethu sikhuluma ngecyclone Idai le.
Hayi, ngathanda ukukha unikile kuzeni unokuthumela mazenduduzo kumazimbabwenzi wonke anathekele izihlobo cyclone Idai lo onguyosekuqeda abantu ubese ngikhangela njalo bakithi kulo usizi kakhulu ngoba into le isuke eMalawi imele ukuthi ngabe igovernment yathatha inyathelo ise isuke eMalawi yangena eMozambique ngalokho sihlezi sitelwa ngakho igovernment izithulele namhlanje sigijima itelo iyancedisa incedisa kukuphi umntu asukumelizweni ekhiya abantu besifa abe kuphuma phandle kwelizwe ayophendiswa khonabe kanti kona kuvele kuyintobanele ukuthi umntu lolutho kuyenzakala elizweni asukumaphuma phandle namhlanje sebegcoba ukuthi balikhulu eHarare kodwa ngathi abantu bayafa ukuthi enasukuma kambe ngaka thiyane lalokhu bazange wasukuma ukuzihlakela khathi silokuyikhuluma esemzini wakhe umuntu abethande yini labantu yalo muntu enjalo sitenisa ukuthi ngabathande lo muntu sawukwazi ukuthi ngizakhokhela abantu banjani abantu bezikwazi ukuthengisa ukuthi sakula leadership ekhona kwabantu abukhokhele okhona izintandane ezikhona ezithwele nzima ngalesi sikhathi.
Okay. Hayi, siyakuzwa. Sibongile kakhulu mnumzana Chuma.
Hai, kulungile baba.
Hai, sibonge.
Thank you. Tine mumtereri Chris, tine mukoma Henry variparunare. Mukoma Henry makadi.
Yes, ndiripo makadiwo. I'm Henry Musha.
Henry Musha, muri kufona muri kupi mukoma?
Yeah, I'm phoning from Gwanda.
Gwanda, aiwa nyaya iri mudariro ndiyo nyaya inosuwisa yekuti nyika yarasirwa nevanhu vanosvika 89 vashaya vamwe vanodarika zana havasati vazivikanwa kuti vari kupi. Misha yaparadzwa, zvipfuwo zvaparadzwa, minda yaparadzwa, migwagwa yaparadzwa, zvipataro zvaparadzwa, nyika iri kuchema. Tipeiwo zvamunotaura.
Right, I happen to come from Chimanimani. Although I am not in Chimanimani right now, but I'm in great, great pain like all other people in the world and in Zimbabwe. What pains me is the loss of life, the loss of property, and the way we as government reacted and responded. It seems like, you know, when you are faced by such a situation, you want immediate help. No matter reasons that people give, you still feel help. Once it is delayed, it's delayed. We have ministers, three, who tried to go. They failed to go because of poor roads, damaged bridges. They went back to Harare, maybe to organize logistics, etc., etc. But they were supposed to show commitment, stay there, continue fighting, working with the soldiers to find a way and move on, rather than just try having their vehicles were stuck twice. Then they went back to Harare. What for? Right. Apart from that, we had helicopters that were deployed. We were told it took time for them to be able to get right into the affected areas because of bad weather. Fair and fine. But we have got horses. Normally horses are used when they arrive, etc., etc. But they could have been used to go and scout and sort of assess the situation and then come back and give feedback to the teams that would then maybe follow by road or whatever. But that was not done in as far as I'm concerned or in as far as I've heard. Apart from that, we don't have any information right now to tell us that from Mutare, for example, if you are in Mutare or if you are in Masingo, which bridges have been affected, which ones have not been affected, and which other link road can be used. For example, you can avoid the 3 or 4 damaged bridges that are being mentioned from Wengezi to Muusha. You can via Nyanyazi. There is a link road that goes up to Muyeburi. You would have avoided 4 or 5 damaged bridges. Fine, I don't know how the damage is like along that link road, but when you look at repairing bridges, it's more expensive as opposed to maybe seeing a link road, telling people what they are supposed to do. Right, apart from that, we have not heard each and every province announcing that they are ready to receive even donations. We only heard a minister who spoke yesterday saying that the civil protection unit, the center is in Harare and Omtare. What about people in Bulawayo? What about people in all other parts of the country? We cannot all travel to Harare. Let there be active centers in each and every town, in each and every district they announce, so that people can willingly donate and even volunteer their own time or whatever. So, anyway, I'm just in great pain. I've got information that my own family members have been badly affected. But nonetheless, I chat with everyone else who has been affected, not only looking at my family members. Thank you so much.
Thank you so much. Tinotenda baba. Tinotenda zvikuru. Thank you so much. Chris ndi baba Henry Musha. Vafona zvavo. Vari kugwanda asi vanobvawo kudunhu remanikaland kwawirwa netsaona vari kuti ivo chiri kunyanya varwadza ndechekuti panenge pasiri kupiwa update kuti vanhu vazive kuti nzvimbo dzaafectwa mabridge aafectwa ndeapi kana ukada kunge uchifamba unoenda nekupi 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 vasimudzo imwe nyaya hombe kwazvo kuti kana mumatunhu chaimudai hurumende yakatozivisa kuti mudunhu rebulawayo vanoda kubatsira endai kumahofisi ebazi rakati kana kuti pakati zvimwe chetewo kumidlands zvimwe chete kupi nekupi but vari kuti havasati vanzwa zvese izvi kunze kwemumwe chete gurukuta kuta rimwe chete varikutiwo pane makurukota akaidza kuenda vakakundikana kusvikako asi vakabvwa dzokera kuHarare hanzi dai vari vamwe vaita ayo vatoshigara hedu tine vanhu iko kuno kusvika zvinhu zvanaka ndozvimwe zvavari kunyuta nazvo tinotenda zvikuru vamusha nemashoko enyu tofunga kuti ari kunzwikwa iye zvino izvi Kristi tavana vaClarice Madruku parunhare mukuru wesangano replatform for youth development tichiri kuedza kuti tibatewo vatafadzwa mugwadi inhengo yevechidiki yebato rezano PF nhare yavo inenge iri kuti ikarira ichibva yadzima handizivi kuti ndo vari kudzima here asi vakatotigarira semazivira atinoita taramba tichivaedza tozoedzawo zvakare kubata vatichi zinyemba vanove mutauriri wemet department kuti vanhu vangozva kuti zvinhu zvamira sei tichaedza zvakare kuvabata tiri kuedza mumaminista ari kutevera asi tongonzwa kuna vamadhuku vari parunhare Chris.
Yes, Mr. Madhuku.
Yes, yes, yes. Tinoti tine urombo zvakanyanya nedambudziko ratiwira iri kunyanya nzvimbo dzekushimanimani nekuchipinge. Ndingati pari zvino sekutaura kwatiri kuita dambudziko rakatanga musi wechina sezvino zivirava nevanhu vesvika vapa zuva rechi4 kana kuti rechi5 zvitasaka tatsanangudza nasei. Asi vari vanhu vari kuteerera vazive kuti dambudziko rainya kukura zvichitevera nekuti kurudziro yatakapihwa kana kurudziro yanga iripo tichimirira kuti dambudziko richinge razoitika musi wechina yanga iri shoma. Vanhu vanga vane ruzivo rushoma shoma, vanhu vakangozvitora sezvinhu zvichangopfuura kuti hakuchange kune cyclone idai ichabva nekuMozambique. Vanhu vanange vazvitora zvakanya. Pazvaitika pari zvino tingati muchidimbu kuchipinge kunyanya tine vanhu vapari zvino vanosvika 6 vata nemazita avo kuti vakashaya, asi tine vakawanda vasati vazivikanwa vatinoti vari missing. Nhasi unowu manhu anotineti pane imwe nzvimbo iri kuzesa Chipangai patori nevanhu vanosvika 10 dzimba dzakapwanyika, asi tine zvakare Save River kuzasi vekuchipinge azara zvekuti Save uyu akufashukira zvekuti tinenge tichitokurudzira kudai vanhu vazhinji vari kugara yatinoti nhera Save vari mudhuze nenzvimbo dziri kwaSave kana kuti kufambidzana nerodhi rinobva patanganda kuenda kuchiredzi vari panjodzi dzakanyanya. Saka tinenge tichinokurudzira kudai vaenda kunzvimbo dzavanenge vari sefu. Nechekumatunhu ekuchipinge kunzvimbo dzakafanana nekuti kungaoni kana muchipinge mutauni kumaurisilender tine misha dzakawanda dzakaparara nekuda kwekuti mvura payanga ichina yaita malandslides. Izvi ndo zvanga zvichinyanya kuitika zvekwana chimanimani, asi misha ndaita kuchimanimani vanhu vangada kuziva kuti vanhu vatatambira vachishaya vanowanikwa kunzvimbo dzekungaoni kana kusouth dhani kunonzi kwatamandai. Then tine mana mutema vakashaya vachida kuno kurwizirwe kwaSave. Tichiri kuramba tichipihwa vakawanda vari kushaya hakuna kutirwadza sekutaura kwatiita nezvekuti nzvimbo idzi dziri kushayika vanhu idzi ndezvekuti vanhu hatisina connection yakanyokwana nekuti vamwe vacho vaiita vachidaidzira kuti tiibatsireiwo vaishandisa mafoni avo kuti pane dambudziko rakadai mamhanya kwamusirizwi kune dambudziko rakati, asi vaizoti vaakutaa kuvateverera mafoni avo anenge asingachaiti. Saka tiri kutarisira kuti tichange taakutonzwa matambudziko akawanda sekuti vari kushayikwa ava dzimwe dzenguva vatoi munguva yakaomesesa. Ndofungawo panga pane maupdate anga achipiwa nehurumende, asi ndingada kuti vanhu vazive kuti dambudziko riri kuchimanimani kazhinji zvine zvinhu zvaakuitanga kuti dzakirirei, asi inyaya yekuti mabridge mazhinji anofanira kuti tichibva nekuwengezi chida chimanimani akadimbuka mazhinji kutangira chingoti bvei pawengezi panoti kumvumvumvu zvichienda kumberi. Then tichibva nekujopa zvakare pane malandslides ari kuitika. Ndofunga hurumende pavanga vachiupdata vaitora manumbers ekuti 82 vanhu vashaya, asi ndikati tizivisane kuti manumbers evanhu vashaya anopfuura 82 zvekuti inini sekunzwisa kwatiri kuitawo tisingadi kumhanya kuenda kumberi kwehurumende vanhu vaakusvika kuma120 ende vanhu vazhinji vari kunzi havasi kuoneka ava vazhinji vacho vanhu vatinoona sekuti vachakarika. Saka tiri kurwadziwa zvakanyanya nekuti dambudziko recyclone idai iri idambudziko yekuti dai panga pakaitika kurudziro nenguva chaiyo chaiyo dzimwe dzenguva tingadai pakaitika zvinhu zvinoti zviri avoidable. Pari zvinezvi ndidati ruzhinji rwezimbabwe ruri kuteerera ingari vanhu vadziri saka tenda kupi dambudziko redu rakakura zvakadii ndinotarisira kuti daino vanhu vari kuita kurudziro dzekuti vanhu ava vakuvara sekuti ndine hama yangu anonzi Robert Manono akatoshaya kusouth Sudan akati adonhi atirwa nemvura chitunhu chake takagara nacho kwenguva refu tichishaya kuti otorwa sei sinzi hapana mota dzemapurisa dzimwe dzainzi mota dzemasoja dziri chimani mani zvekuti semhuri takatozopesetaa kuti akutora tega chitunhu akuchisa pakanaka saka ndiri kuona tiri dambudziko iri rekuti vanhu vanenge vawirwa nenjodzi iri kuya kubva kuhurumende haisi kunyatsa kusvika nenguva chaya chaya ndo dambudziko rakapinda kukura then pane kukurudziro inenge ichiwa nemasangano akawanda wanda sekuti kuri kuchipinge isuwo seplatform for youth development chinhu chatanenge kuita nezvekuramba tichikurudzira vanhu kuti vanhu vazive kuti kana vawirwa nenjodzi vanoenda kupi rekuti mamwe maprotocols anoshandiswa nehurumende akati rebei zvekuti zvinofanira kuitwa sekuti vanoti ivo
vamadhuku ndimbokubatai muromo wamadhuku rambai hanyu muri parunare vachari vari kuda kumhanya ndofunga tingangovati 30 seconds vachari mungotipawo mashoko enyu ekupedzisira
Yeah, so inini maonero andinoita ndezvekuti hurumende ngaisanyanya kuva nefiye muzvinhu zvakawanda munoona izvezvizvi hatisi kuziva kuti zvinhu zvakamira sei vari kuti ndege dzaitadza kupinda nekuti zvikopokopo nekuti kune kwaiva nemhute asi mwedzi ichangopfuura vanhu vaitaura nyaya dzemadhroni kuti toda kumboitawo zvemadhroni tichidiniwo muzimbabwe vakamhanya kunoisa mutemo wekuti wakudiwa laisensi yemadhroni ndopangadai pachishanda madhroni tichimepa kuti mvura iri papi vanhu vari papi and so forth so that rubatsiro runosvika pavanhu in time asi hurumende kutya first more than thinking about a benefit kuvanhu
thank you so much vachari ameno kana muchiri kudai henyu kutandara nesu munoramba muripo
yeah mr chari maybe if you can hang on for just a minute or two I have a question for you
you know that's fine
okay regai titore muteereri ari parunhare tobva tadzoka kwamuri tine muteereri hallo makadii mukoma
ndiripo makadiwo baba
ndakasimba ndimukoma ane ava
ndava machiridza ndiri kwarusape kwamasvosvako
baba machiridza aiwa tinokutendai nekupinda muchirongwa tiudzewo kuti zvakamira sei
hai mafungiro angu ndiri kuona sekuti hurumende yedu iri kutiregerera pazvinhu zvakawanda zviri kuitika munyika zvinenge zvichikonzeresa kuti isusu tipinde mumatambudziko ingadai yakatanga yakatiziisawo zvakavacyclone idai iyi yakatotaurwa kunzi iri kubva kumozambique saka payaibva kumozambique ichipinda munomo vangadai vakamhanya mhanyawo kuti vaziise vanhu kana kuti masoja aya nevamwe mapurisa vane motikari dziri padhuze kunzvimbo kwekufaka kwakaita sekuchimani manyuku dzogara dziri redu kuitira kuti kana vanhu vakuatakwa nechimiro chakazoitika matirichi vangadai vakazokwanisa kumhanyiswawo vachiiswa kunzvimbo dziri sefi saka tiri kuona kuti hurumende yedu iri kupindira hayo pakuda kubatsira asi yakanonoka kubatsira kwacho hakuchabatsiriba saka hazvinhu zvinorwadza sitereki nekuti kuti tinzwe kuti vanhu nhamba yakutaurwa iyi dziri kusiyana futi nhamba dzacho tinonzwa izvo kuti vari almost 120 but vari kuti ma82 zvomboti ma89 kuti vataure chokwadi kuti nhamba yevanhu vakafa kuti tizive ndeyakati uye vanhu vakafa vakafira papi havasi kunyatsotsanangura ba saka hazvisiye kunzwisisika manje zvinotibata kumwoyo yedu isu vanhu
ndizvozvo aiwa tichanyatsonzwa munoziva zvinoitika baba machiridza fanike nenyaya yekuti masaisai haasi kuwanika mumatunhu iwayo saka zvine zvaakuti kuti tikwanise kuunganidza umboone kukasika zvaakunetsa nekuti pane pachidai kuti dai foni dzaachishanda munhu aingofona kuti ai inini pano ndashaikirwa nehama yangu kana kuti handisi kuona hama yangu pochinyorwa kunzi missing inhamba yakati vashaika saka iye zvinoizvi pachiri kuita zvekuti manhamba anogona kuuya akati siyanei siyanei
asi zvinhu zvaigona kudziiririka zvingadai zvakadziiririka izvizvi zvingadai zvakadziiririka but zvinoratidza kuti vanhu havana hanyi kaba unoona munhu aiwo pamusha pako kunzwa kuti musha mako pane munhu ada kuya nemoto kuzokupisira omboenda kwako kuseri kwegomo uku ozonzwa kuti musha wako uya wapiswa manje uchitanga kubva ikoko uchidzoka uri baba rudzi manje
aiwa tinotenda vamachiridza Thank you so much. That's our caller. He's a regular caller, Mr. Machiridza. And he's also, like the other callers, saying the government's response was a bit slow.
Mm-hmm.
Yes.
Yes, Mr. Chari. Mr. Chari, are you there?
Yes.
Yes, Mr. Chari, just a quick question. How did you convince people to trust you? Because we know in Zimbabwe, you know, because of corruption and other things, normally when you run such a fund and say, I want to help, you might come across some difficulties. But how did you manage to be this successful?
Yeah, it's a challenge. You know, there's been a lot. The moral fiber of the country itself has been affected, mainly because of the challenges we have had in the country. So, but as for me, I have been doing this for some time. I've helped in a number. I mean, from way back as 2008, when there was the cholera outbreak in Mashingo and so forth. I've just been helping and accounting for each and every cent, you know, because one of the things that we take for granted is just telling people the, you know, even the minute detail of what has happened. That is what people care about. You tell people we raised $10 and we used $2 for this and this. And people can see for themselves. There is a track record, and you know, you have people vouching for you that, yes, he said we received this, and for real, we received this. Now, this is the same challenge that our government is having right now. Like, I had the caller who was talking about lack of information. Our government right now is not telling people the minute details. You know, if you remember, United States, if there's an emergency or there's a crisis, go on national TV, on radio, maybe on an hourly basis, and they'll be giving you updates. We have four people who are here. It's happened here. So that people get informed and they don't become suspicious or start having conspiracy theories.
Mm-hmm. And also, yeah. How are you going to make sure that the recipient get what is due to them?
Right. So here's the thing that we have done in the past. We have developed a network of trusted people within the country of Zimbabwe. Like, these people we've worked with, and we know that when you say this much is going to this person, they are going to make sure that person gets it and acknowledges that they got that amount so that everybody can see. So we have people on the ground, people like Sean Marlin, Jacqueline, and Wellington Mahoma, and so forth. These are people we have worked with, and they have delivered and accounted for every cent. And this is the same thing that we are going to do. We are hoping that we are going to deliver the food, the water, to the people that are in need. We don't want to put this money anywhere else to anybody else to do it on our behalf, because it's hard to trust them to do it to the perfection that we wish.
Yeah, interesting.
This is what we actually have to run this way.
We only have like 15 minutes.
No, do not enter. So thanks a lot.
Thank you.
Okay, thank you so much, Mr. Chari, and good luck.
Mabasa ari kuitwa nevamwe vana veZimbabwe Christ vari kunze kwenyika nevari munyika vachibatsirana kuunganidza rubatsiro. Inguva yekuti titarise kuti nyika inobatana kuita chinhu chimwe chete zvematongerwo enyika zvombosendekwa, nekuti kazhinji vanhu vanoparadzaniswa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Pakazoitawo zvakare dzimari nezvimwe zvinge zvichibatsirwa nazvo zverubatsiro izvi, vamwe vanogona kunge vakutozozvishandisa kuita zvematongerwo enyika. Zvasiyana nekunge purpose kana chinangwa chazvakaitirwa. Ndofunga tine vamwe vari parunhare. Alo.
Alo, mukoma Jonga, makadiko namukoma Grisi.
Aiwa, tiri wapenyu. Ndiani vari kutaura?
Mukoma Donald.
Mukoma mambo, makadi.
Ndinofara mukoma wangu, makadiko. Asi handifari nedambudziko iri.
Aiwa, ndizvozvo.
Dambudziko ratwira here, haidambudziko rinosiririsa mukoma.
Ndizvozvo, tipeiwo mashoko enyu.
Mashoko wangu ndo kungo tenda ni kuna wano batila sasa kata mkuma Freeman nchari wangu wa shawara hapa no wa wana kama ni kuma social media laki tu kumzira wangu wangu kutu waite uchi waite mbeni mbeni ya itu batila ne pada mbikora wila ama kati wila asita nino da uzo ngota wana kia kitu urumende yedi ino tapiki isme suru niyo kutu wako blande laki mata mbikora ya kipo mbaka saiklo ni elini saiklo ni jaseti saiklo ni glori ya nenge saiklo ni akasote tine munga tato wa 5 kana 6 kana zinda kanyamu Zinoto zikangwa tunu vane kumosa ndiki mostly Ichili ya kiparaza kumanikisa ite masu nkonde Kuchipangate pale wa umwe matano wakata pengi matende Mbakati laiki wana matende ndani situa in place Yukuti zilo zikangwa tika kisa zara yasa kiwa nyeke kika Chodiwa kumbasiro kushe utakunenga wakaninga wa maripo Mbaba ayi enge waya waka pazituwa Hale pa dozi nesi nye ujiwa nesika Ati uri mende uri meta sakuti Zunu zinyuwa nkwa wari Zunu zato garaji wa zaga genesu wa zina yadi masu mbaka na uji Ati zinoto ziwa kuti Karapakata dambu zikora bafka Zunu zinyuwa nkwa wari Zunu zinyuwa nkwa Nesi niwa itende, kutuwa na gare nye mapirizi ya uka zira mbura Na itorini ni matibli, tamaya ya kisa mbura Ase, zaika sakuti nguwa ningu watu nungu tapetuwa atari tamu na kumi Kani ya shika, kani zutu Nende, kana mkata uti nendi, masoja, kukopo ya vete na mfanga, kutuwa kuya mkeka na kwa vizi Kana kwa kuri kuzi wana, wanga wakaru mkwa kwa vizi yaka Na yona ase watako kwa nipa, eni ya kibara kwa mbana Kana prepare, kanya ya urumende nungu na wakati ya chukani Ani zinazungu. Shaina mko zoko ni wande zinazungu. Nibata rushiji. Yo zineta fuli zinoti nepei. Asi. Asi. Kika zinazungu. Zinazungu kutu wana warabi zira kada. Kutu hino kasira iri. Edo edazi. Piti.
Mkoma mamboma. Tino una ukana. Mkoma mamboma. Kana muno mnika. Zaka haita sa Amerika. Zaka budi rise. Kwa kaito oma. Sao na haita sa ewa. Tino kwa wana wana wachira sikiru wana upenyu. Asi nyika zinonzi. Zaka budi rira.
Nyaya hizi hae pakubudiri ya kwenyika kana kutiku ita urombo kwenyika asikuti usishoma katina asiso zungazi kwa kubatira wa mpangwa eno ya kudi kudi nende kita kunye ubatiro haiko na watu kwenye kwenye ubatiro muna hazi zika cha kwa kubatika shawa kiti una hazi ya bazi hili mkwomo wangu
Zeni pane imwe nye kuzi anzi wa gari uo isusu wano tinuko na utayi wano inga siye munda wangu kana musha wangu kana zindu tofira pano ne zindu zangu imwe onya ya futi hiyo
Ya, yeye maji ndiye nyaya ino ibata huru ninde kuti tisabata wane dambu ziko pakati pesa pakuchipisa mchirimo nemya chopa ngi tine maledi inspector sisi bali za yeye maji ndiye kuti kana ukavakira mu tachi tete uno zvinzwa ukavakira pano pasinga ndiye ona kuti kana vachipa ndira zvino vanhu mari dzakawanda mumatown vano ndivo samba vachipinda marubhi vachidi apa ukavakira padzingane dzisi kadhi yako iri padzingane dzisi kana kuti vachiri dzidza vanhu yeye maya ndiye basa rai kete go kama mari dzavanhu mumatown ndipo ngakupinda maruwa Tadi udah lah, sebab kita butuh kompos. Hari ini kami juga baik macam jelas. Tadi jadi macam ni, butuh kompos. Bukan nak kalau kau tu juga. Ugu kompos mana jangan jadi ucap tu kerumah. Bukan nak suci jadi. Nenek aku tu urut nenek ni suci macam lono cewek panas. Hari ini kami tu nak macam kita nak buat ekstrim para para pizza. Nanti nanti kita show para pizza tu indah. Mula nak kalau dia sebut orang kau ada ini kap tu baca lawan. Kami tu indah tu. Nanti nanti kita buat. Urut nenek kita Afrika. Minister of International Affairs, again, Minister of International Affairs, we have to do with the people of 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 the people
Thank you so much, Mukoma
Donald.
Aiwa. Tinotenda shukuru Mukoma Donald maita basa. Tinodaira kuti mashoko ese amuri kutaura vanenze varo kudzinzwa zvinosvika kune vakuru achizotevera nematanho iyayo. Chris tichina Mukoma Clarice Maduku parunari.
Yes, chonga. Iye ngingakai kumnumzana Maduku ke mbale ke esikuthola ebulenjini be Facebook. Uthuli Masoka uthi yena dudu kumdeni yonke eshonelwe uNkulunkulu uzongenela. UJanet Jem Ngwenya Ncube uthi yena wayezalivimba ngani upresident lo. Umthandeni Mqondisi Chibale uthi mina ngithi izanu ayigijime iyepha abantu ingubo lamaseyili ngokuphangisa. UPamela Khumalo yena uthi kubuhlungu okwenzakala eZimbabwe. God help us, we have suffered enough. UColin Yellowman Yamandlovu ufuna simtshayele siyamtshayela nje kathesi. UPamela Khumalo uthi government is not doing enough. Ye, siyalibonga ke lina balaleli bethu lingasiphake inombolo zenu nxa lifuna lani silitshayele ucingo. Yes, Mr. Maduku, so what is the situation right now? We understand that the sky is have cleared up. What is the situation like in terms of the weather?
Yeah, actually, that is what we need. Kuti sinjaa kuti zikire like in Chipinge currently, kwaku clear, and we are told kuti musuwe Tuesday like mangwana sinjaa saika sober up. Asini kada to mizwe kuti although jaa kuti clear up, ndopata kutanga kuri siva ma messages ano kwaza. Kuti pasanga saka ita tricky apa. Ata disisi la kuti wakuara ndiani, wakafa ndiani, damage yaka ti, nekuti tese tenka tevi uuruku, wanwari meru marundi. Saka disisi, nambu, tukura nipata utaka kuchu wana fresh information, kunyanya zimba zaka, pukanyika, kana kunyanya usaidre kuchipinde matoilet, ndoa kanyanya the most damaged matoilet, angachi kulatua ya atinuti ma blea toilet, nezimba zaka bama marata, Nevadu like a koala, Vanindava Chida, food, shelter, Neshaka Wanda Wanda, psychosocial support. Saka Nekuti, Zunjago Kriya Hazu, Nopa Ninga Pagus Nakabudiwa, Masanganaka Zimira, and Dundanaka Zinjanga Staura, Nasvaku Rambavachi, Singapa Wumende, Nobumira Nazuru Wumende, in the China Final Twitter. Asiwo tisakagano wakuti isuwa sewanu like isuwa kamirama sangano watumetu na community based organization. Pane ino information ya tono information blitz ino sana inge kishika mwani. Ndabos wangwe mutereri wili atara kiti kune wani masinda wanilando wati kende kwa njimbo zavo jala gara wachinguti ndio kune makuwa anasekuru wedu ndo kwa taka shari kwa kishikura hivu. Isuwa njimbo zinonzi anamasinde anashibuwe. Injibo zikuwe muna 2000 ni pasaiku elini zanga zakati onziwa ni washa gara iku kwenye kuti kwanza kwenye maflaz atuna di patutia wa izuzi wa ni wakati nyato uzo wakati zine zimba zakati na akawajiramba variko urumende ishto iti makanzo ishto shkwa ishto regile kama mwa mastens ndo ime nyaya kwenye nao zati saiku ya mtashimisha haku pera ndo jiso inofana kitu inge ishitwa kufuri kijapa urumende shinda wakumasaka na kashumiru ya gama church ni mako mindeleitaz ndiyo ime number one ndiyo ime number two ya ndiriko unanyo ya nge hidon yae kuti patika information ya kanyaso kwana ndambo zovatele ya shindindo shumishwari kushema kema naso shwa ndiriko unanyo mge urumende aina kunyasi kundi ya nyaso kubabata ndiriko unanyipane kusekuchi tinge DA's office ya kaita central command kwa nato ya nwariku chaga information asindu nati mune shumye shikamu isu inasanga na kashumiri ya kati mge tero ne ime information inenge katete wande kufura inenge ili form up because yiku urumende inenge kita kukagadisha ya tinda regulate panasa wano iyo wano kasa kwa ndo wa istora juni wichiri kuma shure shure istora kumberi nda ya fungi zela ndo shataka kufana ndo bisina so batilana kutipane information ya repo vansuwa shansa zukungo tipa TV kana riva radio kana pima waka pangu na vano wanore meke zeka wanenge wako famba mzimbabwe vano wakako azwa wate zaku watanangure na kuwataura ni vansu kusise kutatule matambe njiko rakala kula saa kufangu saa kwa mshoko doji mshoko chadri kuona nani siwe cheku pensi na kuchendri ya mbele nese kuti damage ya itika ye marod kunyanya ya kanyanyi sase kuti nilani pa mende za pera hapa kuchikle ya marod panda kuti tingi lichimatrana zisingoro shwe huru mende chile kwenye kuti nino niti ya kanyanda marod ni matompo zino kudade wangu wale mnjimbo mduze inomu
thank you so much. Maita wa Maduku again. Tungo tora wa mwariparunare. Thank you so much. Chris Tereri na wa teachers nyemba.
Yes, Lumzana Colin Lovu unjani?
Yes, Plumtree baba.
Oh, okay. Unjani Plumtree?
Hayi plant namhlanje hayi ngathi umqando hayi unganeno hey malanga la mavili landile ibonga somqando omncane lo.
Ah okay ungathi nje ngama feature osiphathise kuhlelo lapha sesifike emaphethelweni.
Ya indaba ekhona ukuthi lokho kusehlele eZimbabwe kuhlungu kakhulu impela lati kunje siphatheke kabi. Ngendlela okwenzakala ngakhona kodwa kusiphatha kabi kakhulu kakhulu wedlula konke ukuthi uhulumende wethu lo ubuyela emuva kakhulu entwende zezenzakalayo ngoba kunje upresident wethu simthembileyo Emerson Mnangagwa ubonakala kuma Twitter ayikhuluma kuphela akekho la ku ground ukuthi la asafe ubuhlungu obubuzwa ngabantu bakhe uyabona so unxa ubaba ulaye engekho kubalekele ukuthiwisa enkingeni uzwa njalo lanxa usalu ungehlaselwa isifo esinjengalesi singene le Zimbabwe yabonthi akasiko comfortable sizizwa ngani vela sila baba nxa kunje eqinisweni iZANU-PF lo government wayo lo ongasizwela abantu uzwelo hayi asiphathekanga sibi kahle sibi siyazi ukuthi ngumonakalo owelethwe uNkulunkulu ngesizathu kodwa ke la kumele abonakale njengopresident olobuntu ancedisa abantu ngesikhathi.
Ah, okay. Hayi, sibongile kakhulu Mnumzana Colin Yellowman Dlovu. Mr. Teach Zinyemba, welcome to the show.
Thank you so very much.
Yes, unfortunately we got you right at the tail end of the show. Can you quickly give us any weather forecast?
Well, the tropical cyclone or the ex-tropical cyclone Idai is gone. It's no longer there. We're not even talking about it. But we're still feeling some effects of its presence. In other words, because of the residual moisture that is still there, we still continue to get some cloudy conditions, particularly in the eastern parts of the Manicaland province, and some light shower still occurring. But we do expect the weather to become much clearer from tomorrow into Wednesday. We should see more sunshine and the warmer conditions. But just to emphasize, the tropical cyclone, there's still some social media that is still saying the tropical cyclone is there. No, I categorically say it's not there anymore, but still continue to see some effects of cloudiness and light rain from time to time. But we expect much, much more clearer weather from tomorrow onwards.
Asi vazinyemba iyo mvura iri kunaya isina hayo simba recyclone idai haisi mvura inozongokonzera here matambudziko ekuzara kwenzizi nezvimwe zvakadaro
andifungidzire kuti zvingadaro nokuti mvura iyi haichanyai zvine simba sekutasa kwataita kuchibva kudzumupengo here mvura iyi ichangomvura inengogara ichingonayawo kunyanyanyanya nzvimbo dzakakwirira idzi tinoziva kuti ikoko mvura inogara ichinaya asi handitarisira kuti mvura iyi inge ichinaya mvura yakawandisa chaizvo imvura inongonayawo asi nokutarisa tinofanira kutekuwa zvakare kunge tichirangarira kuti taakusvika kumagumo kwemwaka wedu tinoziva kuti mwaka wedu unopera muna kusvika maybe makutangatanga kwaapril arts saka mvura inogona kunaya apo neapo asi hatitarisa kuti inganaye zvichienzana neyatanga tichiona mazuva mashoma apfuura
So are we expecting the temperatures to warm up a bit because we understand that they are a bit chilly right now?
Well, we are expecting, just alluded to, we are expecting warmer conditions. If there's going to be less cloud, that inherently, invariably means we're going to see more sunshine. Therefore, we're expecting warmer conditions across the country. In fact, some areas by today where even so.
Oh, I think we've
Hello.
The northeastern parts of Mashonaland and the east and central. We do expect from that in terms of cloudiness, but again, drier conditions to start to set in from tomorrow.
Thank you so much, Vazinyemba. Tinotenda zvikuru. Manga muchi mhanya tango kumbira kuti mungopindawo muchirongwa kwema minutes mashoma aya. Tinotenda zvikuru. Thank you so much.
Thank you so much.
Chris, ndiri kuona information yekuti hurumende yakwanisa kuisa mari inoita $50 million parutivi ichange ichibatsira mapazi akasiyana siyana nemapoka akasiyana siyana ari kushanda mamwe mapoka ari pano ndozova kuti nguva yedu yamhanya ndaona pari kunzi civil protection ichange ichiwana mari yekushandisa kwoitawo veDDF vanenge vachiwana mari dzekushandisa migwagwa nezvimwe zvakadaro education minister of health water and sanitation dzine chenda kwese ikoko magetsi vanenge vachikwanisa nguva vachiwaniswa mari inoita $50 million kuti zvinhu zvinge zvichireruka mumatunhu iwaya abatwa nedambudziko recyclone idai Chris.
Yes, I think we have said goodbye to Mr. Maduku.
Yes,
yes, yes.
Thank you so much for joining us. Have yourself a good night. Be safe out there.
Okay, okay. I will try to be safe. Information there in the U.S. land is fine, but with one language, you have There's still a lot of panic in the communities. Okay, thank you so much.
That was Mr. Clarice Maduku of the Platform for Youth Development. He was talking to us from Harare. We also heard from Mr. Freeman Chari, a Zimbabwean based here in Ohio. That's all for tonight. My name is Chris Gande. Good night.
Neni Jonga Kademiri, Singakangani, Vateri Rokwan Safinam Chirongwa, Nivanga Chuona Chirongwa.